manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu Kurume 2018.
Makateerera ku Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dare rinomisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo lobengula mukumurututswa kweumambo hweshurudzirwe ndevele kwange kuchida kuitwa mubhulawayo.
Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Darere High Court ramisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo lobengula mukumurutsudzwa kweumambo hwezvudzi hwechidevele kwange kuchida kuitwa mubhulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga vashandisa utsi hunokachidza kuti vadzinge vanhu vange vachiimba vari panze pehigh court vakamirira kunzwa kuti dare iri rinoti kudii panyaya yange yakwidzwa zvechimbi-chimbi pamusoro pekugadzwa kwamambo uyu. Mutauriri weRoyal Crown Trust vaF Ncube vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaMartin Makonese vati kugadzwa kwavakumalo hakufanirwe kuenderera mberi sezvo kuve namambo weMandebele kuri kunze kwemitemo yenyika. Vata vasati vaziva kuti vachakwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete kuti vapikise zvaturwa nedare reHigh Court. Nemusi wechitatu, gurukota rezvematunhu vaJuly Moyo vakazivisa kuti kugadzwa kwamambo uku kwaisafanirwa kuenderera mberi. Panguva dzekuma 10 mangwanani, makurukota ehurumende anosanganisira vaMoyo negurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu, mukuru wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira nemamwe madzishe mumatunhu eMatebeleland vange vambosangana kuti vazive nezvenyaya iyi. VaMoyo vati musangano uyu wange uri wekuda kutsanangura madzishe nezvedanho rehurumende asi vati haona kuzoenderera mberi nekuda kwekuti nyaya iyi yange yakwidzwa kudare.
Mubumiro redu romutemo weconstitution unoti muno munogadzwa chief headman na village heads. Ndozvo zvatachida kuti tiexplain. Asi kana pachida kuti pave na mambo mutsva, chief mutsva, unovuisiwa kuprovincial assembly of chiefs vogara dare. Machief anogara dare iroro apedza voendisa kunational assembly of chiefs ndo vanogara dare futi iroro. Kana vavona kuti pane kodzero vanovuisa kuna minister, minister aoendisa kuna president mambo ogadzwa ndokufambisa kwavo. But ndazoreka kupinda mumusangano nemhaka yekuti nyaya iyi yava kumatare.
Vamutandazo Ndlovu vati havazi kufara nekupindira kwehurumende munyaya yeumambo hwemandevele.
Ya ndikati these guys vanota kuti mambo wavo anoitwe then kuti mambo wetu anoindo, it doesn't need Mnangagwa, it doesn't need Obert Mpofu, it doesn't need riot. This is for the Ndebele people, for the culture of Ndebele. Finish. I don't think kuti Shona tribe can be higher than Ndebele tribe so that they can control amaNdebele ngabe funa ukwenza into yabo.
Pane makakatano agara aripo panyaya yeumambo hwemandebele. Gore rakapera vaRafael Chumakumalo vakazviti ndivo mambo Mzilikazi the second. Masvondo maviri apfuura vaPeter Zwide Kumalo vakazvigadzawo samambo Nyamande Lobengula the second. Uko mangwana, vavulelani Kumalo, vange vachida kugadzwa samambo zvekare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shaba.
Governor weBanga Guru renyika, Dr. John Mangunja, vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vatambira chikumbiro chavo chekuti vambopa mavhiki maviri mabhanga eve mabhizimisi anonzi vakaburitsa mari zvisiri pamutemo nguva yekuti vagadzirisa mapepa avo. Nguva yekudzoswa kwemari iyi yange yapera musi wa28 kukadzi, asi zvanzi zvizopetwa musi wa16 kurume, mazita evanenge vasina kunge vaunza mari ozoburitswa pachena musi wa19 kukadzi. Zvinonzi pane nyaya dzekuburitsa mari zvisiri pamutemo dzinosvika churu nezana nemakumi matanhatu dziri kuzivikanwa, dzine mari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora. RBZ inoti kusvika pari zvino ine nyaya zana neshanu dzine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu yemadhora dzapera kuongororwa mari ichidzorwa. Mumashoko kuvatori venhau nhasi, vamunangagwa vatenda kuti vapa Dr. Mangunja nguva yavakumbira yekukwenenzera mapepa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata Dr. Mangunja.
Announcement yavamunangagwa ayanga isiri bagged nemutemo. That's why mari dzatoka dzishoma. Nekuti inonzi externalization pachirungu, kuburitsa foreign currency uchiburitsa kunze. But muno muZimbabwe US dollar ndoma yaamari yemunomu. Iko zvino ndikuda kutopinda musupermarket Pick n Pay umu, ndikuti unoshandisa maUS dollars, po ndo yaanyaya yaamari yemunomu. So kana wakuburitsa mari yemunomu haikanzi externalization. Zvangofana neZim dollar rataimboti naro. So there was no legal clarity on this issue. Secondly, kana pasina legal clarity, they cannot be compliance without a law. Chechitatu chataakunzwa manje ndechekuti taakunzwa kuti iyo varume vezana ava ndo vane mari dzangu vakaburitsa, dzimwe dzinosanganisa nemadiamonds angu vada kuzvichenesa ivo. So it's an amnesty to themselves. So we are now saying, we are now demanding full disclosure, kudomwa kwevanhu vacho vadzosa mari kuti ndanaani, because tinoda kuona kuti nyanya idzi ndanaani, because we now have evidence yekutaura mazikurukota anotyisa muhurumende omu vakaba mari vakaexternalize mari. So we need full disclosure in the best interest yenyika. Hatisi kutaura prosecution, tinongoda full disclosure. Zviri kuitwa zvisina legal framework. Chisina legal framework hatisi binding. Zvafanana nemutemo weindigenization wari kuti vakabvisa. Indigenization Act ichiripo pasection 3 ichiripo.
Ko nyaya yekuti vanhu vanenge vasina kuunza mari vanozoburitswa mazita avo zvingabatsira here?
Izvo zvinobatsira, it's a disincentive, but let's be very clear kuti vanhu vakapara zvemhosva zveshuwa, because kana vanhu vatina kupara mhosva pane mutemo unonzi defamation wekuti vasvibisa zita remunhu. So let's be clear kuti tiri kutaura nezvechii. Let's be very clear. So we are for publication, but publication yacho must be based on a legal basis nechokwadi.
Avo vange vari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa rePDP. Todzokera iko zvino tinzwe governor weBanga Guru renyika reRBZ, Dr. John Mangudya.
Toti wanhu due process akatangwa ipere. You know kuti some people were going through the banks, handitika, because they were going through their commercial banks. My banks might not be, still not be able to submit the app. Submission with the deadline of 28. So tokupan you mukana already says perform zvakanaka. And that one was anga sauta head the call the amnesty acho. It means that Musa 19, as the president said, will then be able to publicize my companies nevanhu vasina kuita head the amnesty. Vanhu ivovo then the law will take its course after that. But anga apo nguva yakawandaka.
Asi muri kufara here neuwandu hwevanhu vatambira kurudziro yehurumende?
Zvikuru. Dai 50% is not a bad number, and it means that dai pasina zvakaitika, dai pasina hero somebody has to submit. So definitely a return positive that way is a positive thing. It means the people are happy ne amnesty. It means that we are now building our own country. It means that we are there to ensure what is ne compliance. So we are happy kuya kwaide bi ne zviripo zvose.
Avo vanga vari governor weBanga Guru renyika reRBZ, Dr. John Mangunja, vachitaura na Blessing Zulu vari parunare kuHarare. Vagari vekumashingo vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Machoko yaabuda apo vagare vanga vachinzwa kubva kukomisheni National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC iyo iri kupinda matunhu ichinzwa zvinofungwa nevanhu panyaya dzekuregerana pamwe nekugarisana murunyararo. Mumwe wevanhu vataura pamusangano uyu, Pastor Kuraone Mutimwi, vati kuti nyaya dziyananiswe zvakanaka mumaruwa. Vamunangagwa vanofanira kuratidza gwara nekutanga kukumbira ruregerero kuitira kuti veruzhinji vagoona kuti hurumende iri pachokwadi mukuda kupodza maronda evanhu vakashungurudzwa mune zvematongerwo enyika.
Then ndoda kutaura mutoro the power of sorry. Ndinoda kusanangura kuti kana mwana akadonha murodhomu handisi usiri wamudonhedza unoti sorry. Mwana wato sumu kwa toku kubisa mwavu, ofara na mtu wa jisori. Ime sori haiuye no kuti, ndiwe wakakanganisa. Ime sori ino uye no kuti unumpo zine kuti unonyara za kulara. Saka tiliku kumbira kuti, wamuna unaba president wenu, life-flanged ni wakuru ya masoja, chumirila 50 brigade kana kuru kukugula umundi. Wachumirila o, wakuna kukumbira kwa nika kuti, nukuna kukuti wanawe Zimbabwe, wakaru waziwa. Tiri sori nukutiri makastu tisaka tuma kutunga mirirai. Ndo sori inochabwa na wani mezi mbaba. Yokutaka. Kwa sina sori yokuti tamo na kama pesimasi.
Vasano umakaya vatiwo kana mtunga mirira peza kumbira regerero. Komishen inofanira kuona kuti. Vakatole wazinu zaumu mirishongezo matongore enyika vadzoserwa. Uye vakaponda vanhu vatongwe vapikire mosha zavu.
Saka isichoro kuti komishen ii. Isomu zenya zese ispecha zakatonge zirma ulisa zikakwe madoki mamuti maara ara watu wata chaka ishe zima ulisa akatoti ndi mkomo angu ya ama yangu wako sindika kana wako shishia chaka komiche ni ingai isomu zire nyai zozo zitwe ziri wakoro wa munu ne munu muripo munu mnikaino unosikamu kunzi wakore nende iwe muri pote mumbe 15 joy was vanoshita na foi dosa itwa akona kuti taregerana iwe mukadzi wacho uchinayo wakatorile mu kuregerana kurudziko tosera zvinhu zvomu wakatorira wakatora mukatsomu wakana.
Izvi zvatsamwisa vatsigiri veZANU-PF nevechidiki vachibva vatanga kuita ruzha rwakanganisa musangano kwenguva yakareba vachiti mutungamiri wavo haana chikonzero chekumbira ruregerero. Musangano uyu wazoenderera mberi mushure mekunge vatsigiri ava vabuda. Vaimbo vasadyaro wevarwi verusungunuko mumasvingo vatendeukai chinooneka vati kana vanhu vachida kuti vamunangagwa vakumbire ruregerero komisheni inofanira kuudza vachena vakapamba nyika kuti vakumbirewo ruregerero nekuti vakashungurudza vana veZimbabwe.
Kana tichitarira history yeviolence tikaitarira zvataurwa nemutaura abva kutare taura tikaitarira tiri muzvidimbu chidimbu chimwe kechiresva ngatitangirei kwayakabva tichiuya tichiona kuti zvakaitwa apa ndezvipi kana pachitiwa apology potangirwa ikoko apology yacho pane hondo yakaitika yatinoziva yakaitaurwa nakomrade avo yakaitika muchimurenge ini na ame victim you see ruko rwangu zvarwakaita kana mukangotaura chete nehistory yegukura hondi musingataurawo nezvangu and I'm sterile now handidi because of that war and if you don't talk about that
asi vatichaona maradze vati hazvina maturo kuti nyaya dzakaitika munyika isati yawana rusungunuko dzitariswe nekomisheni vachiti panodiwa nyaya dzakaitika pava nehurumende yevatema.
Pane vari kuti ngatitange kure kuna nambuya nehanda vana sisu John Roth if they are there breathe them to book zvimbo zvatotarisa nguva tichiti ngatitaure kuti mbuya nehanda as if vanhu vakavauraya kana kuti vakatorera mbuya nehanda ngombe dzacho are they still existing. Musirikazi is dead. So ishi iripo nekuti vamunangagwa zvavakavuya pa 100 days dzavo idzodzo vaipangwa kunge vakasunga vanhu vose whether ndewe MDC kana kuti weZANU-PF wakaita perpetrate violence. Nokuti nyika ino haisi yomunhu ndeyedu. We cannot allow people.
Mutevedzeri wasadyara weNPRC amai Lilenji Gwedere vati komisheni yavo iri kutora pfungwa dzevanhu kuti vawane mafambisiro ebasa rekuyananisa vanhu vakakanganisirana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa mashanu afa, vamwe vatatu vakakuvadzwa mushure mokurwiswa nevanofungidzirwa kuti ndevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Vanopfurikidza mwero ava varwisa muzinda miviri yevanochengetedza nyika muguta reMandera riri kumaodzanyemba kweKenya kumuganhu neSomalia.
Mapurisa ekuIsrael abvunzurudza mutungamiri wenyika vaBenjamin Netanyahu mibvunzo kekutanga maererano nenyaya yeuori mukambani huru yezvekufambiswa kwemashoko yeBizag. Nepfenyuro yemauto yati vaongorori vabvunzurudza vaNetanyahu mibvunzo mumba mavo nguva iyo mudzimai wavo anga achibvunzurudzwawo kune imwe nzvimbo.
MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusheya kwava Morgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura mushure memusangano weNational Council yakaitwa nezuro, mutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakati vagutu vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anopesana negwara remusangano.
Mutauri webato vagutu vaiswa pasuspension vambomiswa basa vakamirira kuzotongwa nedisciplinary committee.
Asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugotsi matsuro, vachiti bumbiro remutemo harina kutevedzerwa pakaitwa musangano wanezuro.
Izvi ndakangozvihwawo pamapepa nawo andaiverenga nhasi, ndikazviverengawo pamaWhatsApp group, ndikaonawo pastatement yakaburiswa nebato. Asi pari zvino hapana mwadhi kana kuti tsamba yandapiwa yesuspension. Saka pamutemo chaipo chaipo, ini kana ndisina tsamba yesuspension handitombozivi kuti suspension yachona isuspension yezvechii. Mhosva dzandinonzi ndakapara ndedzei? Masection akashandiswa econstitution yebato kundisuspenda ndehapi? Handizvizivi nokuti handina tsamba yandakapiwa. Saka ini segweta ndinoti handina kususpendwa kusvika patime yokuti ndinotaridza mwadhi. Ndinopuwa tsamba inenge ichinatsopatsanura kana kutsanangura kudedemura kuti gutu wasuspendwa neNational Council. National Council yakususpenda in terms of section or clause chakuti chakuti yeconstitution.
Nokudaro vagutu vanoti ndo vacharamba vachitaura vakamirira bato.
Zvichakasimba ndirikuramba ndiri mutauri webato, ndichitotaura ndichinyora nekuti hapana chinondirambidza pamutemo kuti ndiite izvozvo. Kana munhu anenge afunga kuti ndatyora mutemo, enga achitora zvinobvumirwa nomutemo kuti gutu watyora mutemo, kwete kungotaura kunge tiri mubhawaka kungotita kususpenda tisingatenzeri mutemo pasina tsamba yesuspension, pasina kana chiripo chinotsigirwa nebumbiro reMDC kana kuti MDC constitution. Saka pari zvino ndichitaura neyo kudai handitorina tsamba, handitombozivi kuti suspension yacho ndeyei, ndongohwawo zvichingotaurwa. Saka tongoti vanotaura ngavataure zvavo, hanzi muromo wauzarirwe nerwizi, ini nditoripo ndiriti.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi, vachiti musangano wanezuro wakavarambidza kutaura vakamirira bato munyaya dzakadai. Hatina kukwanisa kutaura namai Tabitha Khumalo, avo vari kunzi ndo vaekufanobata matomo avagutu kutinzwe divi ravo panyaya iyi. MDCT mune kusawirirana kwekuti ndiani otora chinzvimbo chevaimbova mutungamiriri webato zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapera. Musangano wa National Council wakaitwa nezuro wakasarudza vaNelson Chamisa kuve mutungamiri webato azere asi vamwe mubato iri vakaita semutevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Tokozani Kupe vanoti panofanirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiri webato mutsva Muzvare Kupe vanoti ndivo vakafanira bata chigaro chemutungamiri webato kudzamara vaenda kuCongress mushure memwedzi 10 nemiviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Thomas Chiripasi.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu, avo vanonzi vakambomiswa basa vachiramba kutaurira vakamirira bato vachiti musangano wakaitwa nezuro hauna kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yebato ravo. Inyaya yatapiwa na Thomas Chiripasi. Tichiripa MDC toenderera kuneye MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwidzwe chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kushaya kwa Morgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, mutauriri weMDC Alliance vaWashman Ncube vati vane chivimbo muna vachamisa kunyange hazvo muMDCT mune makakatanwa munyaya dzeutungamiriri webato iri.
I am happy to announce that MDC Alliance principals.
Ndine mufaro kukuzivisai kuti vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vawirirana kuti Advocate Nelson Chamisa ndivo vachatikwikwidzira pachigaro chekuva mutungamiri wenyika patiri kupinda musarudzo.
Vachamisa vatiwo vanonzwa kuzvininipisa zvikuru nebasa guru ravapiwa nemapato avari kushanda nawo.
Kutenda Mwari, ini ndinotenda Mwari nekuti chinhu ichi chinogona kuitika chete. Mwari vari vanokonzera kuti zviitike saizvozvo. Haisi nyore kuti vanhu vakuru vati iwe mudiki chiva mukuru. Zvinondipa kuzvininipisa, asi kutenda Mwari nokutendawo vanondionawo kuti ndinge ndichitungamirira. Haisi nyore kunzionzi mutungamiri ibasa
pamwe nebudiriro.
Isu tine zvinhu zvitatu. Chokutanga, shanduko yakakwana izere, kwete gama reshanduko kana chigwishi cheshanduko sezvanga zvichiitwa navamunanga kwakuti shanduko inongova pamuromo chete pazviito, hapana shanduko. Chechipiri, toda kuti vanhu vaine mukana. Munhu wese anofanira kuwana mukana wokuwana basa, mukana wokurapwa, mukana wokuenda kuchikoro, mukana wokufara, mukana wokuroora, mukana wokuroorwa. Munhu wese ngave munhu ane mukana. Bereka mukana wako kumusana, bereka mukana wako katundu kako kemukana. Vamwe vachiita masvinga yemukana.
MDC Alliance yakumbirawo ruregerero kuvatapi venhau vakashungurudzwa nevatsigiri veMDCT. Vachamisa vavimbisa kuti vari kuongorora nyaya iyi vakati havawirirani nekushungurudzwa kwevatori venhau. MDC Alliance ine mapato manomwe anoti MDCT, MDC yavaNcube, PDP, Transform Zimbabwe, Zimbabwe People First, Multiracial Democratic Party neZANU Ndonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Shika nguva yekuti timbonzwa kuna Marvelous Mhlanga zviri kuitika pa social media nepa Facebook pedu.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa VOA Facebook page yedu yeshona nevatsigiri vedu vepa WhatsApp.
Kuti tinokuda mabasa, tinoda kuti magambani avhure tigone kushanda kuti dzokere kumusha tinoshanda, maindustry avhure tigone kushanda vose sezvoita kune dzimwe nyika.
Ini ndinonzi William Murundi, mudiri muHarare.
Ndiri kuda kutaura panyaya yeandredhezi dzakataurwa naPresident dzekuti zvino zvatapera kudai. Ko chii chavachiri kufunga kuti voita sei nenyaya yeandredhezi dzapera pasina zvakataurwa nazvakabudiswa.
zvinhu zvakabudirira semataurira vaiti zvinofunga kuti ndizvo zvibe nevachinya tokusimbisa chiyazvo kuti varande vakabata nanga zvakasimba kuti vafambe nendima chiyazvo vana vawanewo sokuita maindastiri atange kushanda dine vachiita kuti zvifambe kuti upenyu hwedu huite zvakanaka nekuti upenyu huriramba huchitooma zvakanyanya mapraizi achiramba achikwira.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeShona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makundano anga akamirirwa neveruzhinji pasi rese International Cricket Council World Cup Qualifiers ari kupfungaudza hutsi svondo rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya ari kubaka moto nesvondo apo Zimbabwe iri kupinda munhandare kusangana neNepal. Mumutambo uyo maChevrons anofarira kukunda kuti varambe vaine mukana wekuenda kumakwikwi e2019 World Cup ayo achaitirwa kuEngland neWales. Zvikwata zvipfumbamwe: Afghanistan, Papua New Guinea, United Arab Emirates, Ireland, Netherlands, Hong Kong, Scotland, Nepal, West Indies, neZimbabwe yacho zvere kurwira nzvimbo mbiri idzo dzakasendekerwa zvikwata zvisiri pazvikwata zvinomwe zvepamusoro-soro murongwa weInternational Cricket Council wema ODI rankings. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAfghanistan, Hong Kong, Nepal neScotland. Afghanistan iriyo vaongorori vemutambo uyu vari kuti ndiyo ichakunda mugungano iri. Aimbove captain wemaChevrons Hamilton Masakadza anoti vari kutarisirawo rwendo runofadza achiti iye vanofarira kukunda Afghanistan iyo yanga ichivanetsa zvikuru kana vachida kubudirira mugungano ravo nekutora rimwe rematikiti maviri eWorld Cup. Aya
rwendo rwu tiri kurwona rwakakosha stereki kwatiri and tinoda kuita kuti titambe zvakanaka tikwanise kukunda timu yakaita seAfghanistan yanga iri kutinetsa mazuva ose aya kuti
asi makundano akadai mutambo wekutanga ndiyo unoratidza nzira inenge ichitorwa nechikwata chega chega zvekuti Masakadza anoti mutambo wavo wekutanga neNepal nesvondo muQueen's Sports Club ndiyo uchavaratidza kuti nzira yavo yakananga kupi.
Chinangwa chini ndechekutanga takunda pekutanga apa takunda pekutanga tozoenda tichiona zviri pamberi.
Musi mumwe chetewo Afghanistan iri kubandana neScotland, Papua New Guinea ichisangana neUnited Arab Emirates. Mumwe mutambo uriko musi uyu uchange uri pakati peIreland neNetherlands. Pamakundano eWorld Cup gumi nemaviri akaitwa, Zimbabwe yanga ichingoenda kumakwikwi aya isina kurwira nzvimbo yacho asi veICC vakasandura mitemo. Makwikwi aya ayo aimbove nezvikwata gumi nezviviri adzikiswa kusvika pazvikwata gumi uyezve zvikwata zvinomwe chete murongwa hwemarankings nevemunyika munenge muchiitirwa makwikwi aya seEngland ndivo chete vanokwikwidza vasina kurwira nzvimbo. Tichitarisa kuti pane zvikwata zvakasimba zvakaita seWest Indies neAfghanistan, Zimbabwe inofarira kutamba kudarika zvavanga vachiita mazuva ese kana vachida kubudirira kuenda kuEngland. Zvichakadaro zvikwata zvenhabvu zvina zvemidlands FC Platinum, Shabani Mine, Chapungu neNitrat zvire kusangana mumandava stadium mumakundano ekuunganidzira mari mhuri yemubati wepagedhi wechapungu Roy Mazingi uyo akashayika munandira. Mazingi akashayika mushure mekurwara kwenguva refu panguva iyo mitambo yenhabvu yaive yaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Ticha kupai chirongwa che Live Talk na 8 PM pantiri kutarisa mbonga mpopoto irikuitika mumatevele land vanhu vachirwira umambo rwerudzi rwemandevele. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Ini ndini Tanonoka Wande.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.